Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 3 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tete akavhara kesi yayo tikaapply for discharge inova yakarambwa dare rechitiro pakuona kwaro kana vanhu vachifamba vaine uwandu hwavanofamba nawo pane njodzi yekuti vanhu vanogona kuvakavhara nzira nevachivhiringidza famba kwevanhu.
Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vakanyenzura parere, vakasungwa muna Chikunguru vachiratidzira muHarare kwotadza kuenderera mberi nhasi sezvanga zvakatarisirwa. Sangano rinoona nezvekodzero dzevana reshamwari yemwanasikana rinoti hurumende inofanira kuona kuti mitemo yayadzika yatevedzerwa sezvo vana vakawanda vari kubatwa chibharo nekushungurudzwa. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika kusanganisira dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dziri kuwedzera munyika. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP vakanyenzura parere, kwanga kuchitarisirwa kuenderera mberi nhasi mudare ramagistrate hakuna kuzobudirira sezvo mutongi wedare asina kuzoenda kudare. Vaparere vakasungwa muna 10 pamwe chete nevamwe 34 vanova nhengo dzebato ravo uye dzekereke yavo inonzi Mirirai Jehovha Apostolic Church. Vakasungwa pakopakabhana muHarare vachiratidzira nekuda kwekusafara kwavo nekwavanoti mamiriro akaita zvinhu munyika. Vachuchisi nemapurisa vari kuti vakatyora mutemo weMaintenance of Peace and Order Act kana kuti MOPA vachinzi havana kusuma mapurisa nezvekuda kuratidzira kwavo uye vachinzi vaivhara migwagwa. Asi vaparere nenhengo dzebato ravo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta ravaparere nevamwe vavo vaIvans Moyo vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nyaya yaparere kanyenzura yanga yari mudare muzvara nhasi kuseni yapfuudzirwa mberi kuenda musi wa10 nechikonzero chekuti mutongi anga asipo. Koita vamwe 34 vari kutongwa necriminal nuisance yavo yakapinda musi wemonday, ndipo pakadismiswa application for discharge vakanzi vape huchapupu hwavo. Ndohwaachapa musi uchasimudzirwa nyaya musi wa9 November.
Vari kupa huchapupu vachiroverera vaparere nevamwe vavo ndivanani chaizvo vamwe?
Pane nyaya yavaparere pane vafakazi vaviri vakapa huchapupu vanova mapurisa ekulaw and order section vakasunga vaparere. Saka vakapinda mudare vaviri vakapa huchapupu. Kune hwana asati apa huchapupu ati kutarisira kuti achapinda panext remand date inova musi wa10 November.
Ko ndevapi vaipawo huchapupu kune vamwe vavava 34?
Vavafakazi vestate vakapedza kutestifya. Vanovawo zvakare vapurisa vaviri vekulawyer and order section vakatestify. Saka vapedza state yakavhara kesi yayo tikaapply for discharge inova yakarambwa dare rechitiro pakuona kwaro kana vanhu vachifamba vaine uwandu hwavanofamba nawo pane njodzi yekuti vanhu vanogona kuvakavhara nzira nevachivhiringidza famba kwevanhu inova iyo mafacts avari kuchajwa nawo concerning offense yecriminal nuisance.
Mungatudza kuti zvii zvakutarisirwa kuitwa pakutongwa kwenyaya iyi tichienda mberi?
Saka taakupinda mudefense case apo vese vasunga vachapa hosha pupu wekuzvidzivirira kumhosva yavakatarisana nayo.
VaIvans Moyo vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano rinoona nezvekodzero dzevana reshamwari yemwanasikana rinoti hurumende inofanira kuona kuti mitemo yayadzika inochengetedza kodzero dzevana uye yachengetedzwa, sezvo vana vakawanda zvikuru vanasikana vari kumbunyikidzwa vachibatwa chibharo. Mumwe mwana ane makore masere anonzi akabatwa chibharo nababa vake kwenguva yakareba kuBulilima kuMatevereland South, akaita pamuviri uye ave kuchipatara cheulawa United Hospitals. Masangano anorwira kodzero dzevanasikana anoti kune vanasikana vakawanda vari kubatwa chibharo nekushungurudzwa mudzimba, dzimwe nguva nehama dzavo, uye dzimwe nyaya dzinonzi hadzisi kumhangarwa kumapurisa. Vanorwira kodzero dzevana vanoti chimwe chiri kukonzera dambudziko iri dzimwe tsika dzechivanhu nezvimwe zvitendero. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai Hekeni achifamba.
Tiri kubatikana zvakanyanya nenyaya dzehuwandu hwekumbunyikidzwa kwevanasikana dziri kuramba dzichiwedzera munzvimbo dzakasiyana siyana muno muZimbabwe. Tiri katarisa tinoona kuti kubvira pakaitika nyaya yaana Machaya gore rakapfuura, nyaya idzi dziri kuramba dzichiwanda. Isusu tinotibata ndechekuti tiri kutaura kuti vanasikana ndivo ramangwana redu, asi tiri kuona kuti ramangwana racho rakuputswa harichachengetedzwi.
Pane here zviri kuitwa munyika zvekuedza kuchengetedza kodzero dzevanasikana nyanya vasati vabva zera?
Muno muZimbabwe takaitirwa zvakanaka tikapiwa mitemo yakagadzirwa vana Marriage Act, vana Education Amendment Act, tikaona zvakaitwa neSpotlight zve High Level Political Compact, tikaona National Action Plan yakaitwa neMinistry of Women Affairs, asi tiri kuona kuti nhubu idzi dziri kuzvambarara pamitemo iyi nekuda kwekuti pamwe tiri kuita zvishoma kuti mitemo iyi inyatsobatika ichisvika kuvanhu. Tiri kurwadziwa zvakanyanya kuti constitution yedu inotibvumidza kuti vanhu vanokwanisa kunamata pavanodira uyezve nzvimbo dzavanodira, asi tiri kuona kuti vakuru vemadzichechi vari kusiya nharadada idzi dzichiita mhindupindu machechi kuvhiringidza ramangwana revanasikana vedu.
Zvii zvamunofunga kuti zvinofanira kuitwa kuti dambudziko iri ripere?
Chatiri kuda isusu ndechekuti seZimbabwe tiri kumhanyidzana nenyaya dzemaSDG, tiri kumhanyidzana nenyaya dzeagenda 2030, asi hatikwanise kubudirira nadzo kana nhubu idzi dzichisiyiwa dzichiita zvadzinoda. Kuchema kwedu ndekwekuti isusu semapoka anozvimirira tamboedza tichibatanawo nemapoka ehurumende akasiyana siyana kufambisa mashoko kunzvimbo dzakasiyana siyana, kumachechi munharaunda, muzvikoro nekupi, kuti vanhu vave neruzivo rwekuchengetedza vana. Chaakutorwadza ndechekuti pamwe pacho tiri kuona vabereki varivo vaakutoita sapamberi kuvhiringidza ramangwana revana. Tiri kukumbira varidzi vemutemo kuti vangoitaiwo kuti pabatwa mupari wemhosva yakaita seiyi amire semucherechedzo kune vamwe kuti asazozvipama zvakare, kuti titore nyaya idzi tichidzibata nemaoko maviri tisatendere chero nhubu ipi zvayo kuti iite zvainoda, kuti vana vedu vakwanise kuve vana vasasiyiwa vachiita vabereki nguva isati yakwana.
Mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana amai Hekeni achifamba vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Mutori wenhau anoshanda nesangano reAlpha Media Holdings rinotsikisa mapepa nhau eNewsday, Zimbabwe Independent neThe Standard uye nenhepfenyuro yepaindaneti yeHeart and Soul, Blessed Muhlanga anoti ari kufara kuti akasarudzwa pavatori venhau vashoma pasi rose vari kuuya kuzoongorora nekunyora nezvesarudzo dzemuAmerica dzemamidterm. Sarudzo idzi dzakakosha pakuti ndiani anenge akabata matomu mumatare eHouse of Representatives neSenate uye dziri kuitwa musi wa8 svondo rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata muhlanga.
Uyu mukana wakandikoshera zvikuru, mukana wandandisingafungiri kuti ndinokwanisa kuwana. Asi mubasa ratinoita iri, munhu ukaonawo uchionekwa kuti wakakodzera munyika yese nemajournalisti akawanda kudai muZimbabwe, tukwanise kuwana mukana uyu, tinoratidza kuti basa rako nemafambiro unoita mukati mebasa zvinhu zviri kuonekwa nevanhu veruzhinji. Asi mumwoyo mangu ndinofara chaizvo kuti ndakwanisa kuwana mukana uyu.
Zvii zvamunofunga kuti zvichakubatsirai imi semutori wenhau kana mozotaurawo nezvesarudzo dzemuZimbabwe, kana kuti muchabatsirawo sei vamwe vatori venhau vamunoshanda navo nevamwe vemunyika pakunyora nezvesarudzo shure mekupiwa mukana wamawanawo?
Usati wadzidza haungazive kuti zvauchadzidza zvinokubatsira sei, nekuti hausi kuziva kuti uchadzidzei. Asi ndinongotarisira kuti pane zvichaitika, nekuti mukufamba mangu ndichadzidzawo zvinhu zvinokwanisa kubatsira nekuvandudza basa randinoita ndichitefenyura nhau kumativi mana enyika yeZimbabwe. Asi vo munofanira kuziva zvinhu zvakakosha zvekuti America yava nemakore akawanda ichipractisa yatinoti democracy kana kuti gutsa ruzhinji.
Sei izvozvo zvakakosha mukoma Blessed?
Saka zvinoreva izvo kuti mumakore ava akawanda vava neunyanzvi hwekuita sarudzo. Saka ndinoona sekunge ndichadzidzawo kuti chii chinoitika munyika dzaane unyanzvi mukuita zvido zvevanhu. Uye kana tichitarisa vatori venhau vakafanana nevekuCNN nana Fox News, tinotarisa kuti kutepfenyura nawo kwavo kwakati kuri kwakati vandukei, kuri pamberi mberi nezvatinoita. Saka ndinovimba kuti mukusangana nevatori venhau vane mbiri uye vane experience yakati wandei kudarika yangu, ndine zviviri zvitatu kana zvina zvandinokwanisa kudzidza kubva kwavari, kana kutsoropodza kubva kwavari zvichienderana nekuti ivo vanenge vachiita nezvei.
Muchashanyira matunhu api chaizvo?
Ndichatanga kuenda kuArizona, Phoenix, ndozoenda kuNorth Carolina.
Mutoro wenhau Alpha Media Holdings, Blessed Muhlanga, ari parunhare muNew York na Blessing Zulu weStudio 7. Vanorarama neurema hwekurwara nepfungwa kwamutasa mudunhu remaNicaland vave kuwana shanduko mukurarama kwavo mushure mekuita zvidzidzo zvemaoko zviri kutungamirwa nesangano reTakunda Development Trust. Sangano iri rakapiwawo imwe mari yekushandisa nehurumende yeAmerica. Mutori wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya iyi.
Mabasa anodzidzirwa panzvimbo iyi iyo iri kumaodzanyembakwe guta remutare ndeyekusona zvakasiyana siyana zvinosanganisira mbatya, machira emumba uye yunifomu dzezvikoro nemakambani akasiyana siyana. Mamwe mabasa anoitwa zvakare pamuzinda weTDT ndeyekuveza fenicha yemumahofisi mudzimba pamwe chete nemabhokisi ekuvigira vasi. Mukuru weTDT vaNicholas Johane vanoti basa rekudzidzisa vanorwara nepfungwa kuzviitira mabasa emaoko riri kufamba zvakanaka. Vati izvi zvakakosha kune vanhu ava sezvo zvichizovapa ramangwana rakajeka vachizviramira pasina kupema. Vatiwo vari kukwanisa kutengesa zvigadzirwa zvavo kumakambani akawanda mamutare.
Tine matables yatinogadzira within the community. Kunana Julius Tio we supply a tropical hotel ne Montclair. Tinoizinda kutira kugadzira na matables nemufinicha yavanoshandisa kukuhotel ikokoko. Tinobva panapa nemaripes tinovaitisa panapa. Tabva muno matoita zvetimba. Tine workshop yezvekusona yegamishi iri uko. We will pass through there. Suit this timber from what to company. chizja tuno projecta ku factory de yekusona hiyo. We exchange ne team ku watu company. Then kuti business zetu zambere zichipusta po tse kuna tisina zimu za tisina shida wiku kana kish kwa tatika timba with cash ku watu company. So we supply them ne
mumwe ari kudzidzira zvekusona pachikoro ichi mura Steven Garvey vati zviri kuvafambira nekuvabatsira kuti vatashandise zvinodhaka sezvoita vamwe.
Mukatarisa mazera edu vamwe vedu vari kuswera vari kumabhawa and so forth vachiita zvemadrug but isusu tine zvinhu zvinosora zvichiti occupy tichiand ma skills mulife tagona tototiri kunze kuti tiri panapa tikumunhu akandodawo kana katirauzi totosona kuti tichitoona mari tichitoendaso auli tichitorarama tidaro so saka tiri kuti zvirikutibatsira zvakanaka chaizvo.
Mumwe ari kufara nedzidzo iri kuitwa pachikoro ichi ndinozvare Lavin Mukwekwezeke anoti achakwanisa kurarama achisona zvinhu zvekutengesa pasina kupema.
Nihangu kandiri panapa zvitori benefiting kwandiri nekuti its not matter kuti kushanda chete, I'm getting the skill yekuti kumba ndikatenga mushini wangu ican make many products kutotengesa nga maketeni mapilo anything, I'm getting the skill and I can make money for myself with content andina anything chandanga ndichiita
Muzvare Grace Chindove vanoshanda vari kumuzinda weAmerica muZimbabwe vanoti vanobatsira masangano akaita seTDT kuti akwanise kusimudzira mabasa avo. Muzvare Chindove vanoti vanobatsira sangano iri nemari dzekuita mabasa aro nedzimwe nguva vanoti mari iyi iripo chete kuti zvive nyore kuyamura vanotambura pamwe chete nekurwara kuitira kuti vaite mabasa emaoko vasamirire kupema nguva nenguva.
Mari iyi yakanangana nemabasa ekuvandudza mararamiro evanhu vane urwere hwepfungwa uye utachiona hweHIV and AIDS munharaunda ingave zvayo shoma asi yakanangana nevakasarudzwa ivavo chete kuti vaite mabasa emaoko.
Patakunda Development Trust pane vanorarama neurema hwepfungwa vanosvika zana nemakumi maviri ane mashanu kana kuti 125. Pavanhu ava pane vanhukadzi makumi manomwe nevashanu uye vanhurume makumi mashanu. Ndakamirira Studio 7 kwamutasa ndini Loida Moyo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kwasara mazuva mashanu kuti America iite sarudzo dzemamidterm dzedare House of Representatives neSenate, mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vari kuyambira kuti vanhu vari kuti sarudzo dziri kubirirwa pasina umbowo vave kukanganisa utongo hwejekerere. VaBiden vakataura izvi nezuro pachiteshi chezvitima paUnion Station muWashington DC. Vakati pane vamwe vanhu vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende uye magavhuna vari kuti vakakundwa havatambire zvinenge zvabuda musarudzo. VaBiden vakashora vaimbo wemutungamiri wenyika yeAmerica Donald Trump nekuramba kwavo kuti vakakundwa musarudzo dza2020 zvavanoti zviri kupesvedzera vamwe kuti vashaye vimbo nesarudzo. Asi vebato remaRepublicans vanoti vaBiden vari kungotaura zvisina umbowo vachiziva kuti bato ravo ratarisana nekukundwa musarudzo. Mapurisa emuSouth Africa anoti atanga kuongorora firo yakaita vanhu makumi maviri nemumwe vane mitumbi yakawanikwa mune mumwe mugodhi mudhorobha reKrugersdorp muJohannesburg nezuro nanhasi. Mapurisa ari kufungidzira kuti mitumbi iyi yakaiswa mumugodhi uyu mushure mekunge vanhu ava vaponderwa kune imwe nzvimbo. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti kubva mumwedzi wandira gore rino kusvika mwedzi wapera wagumi guru gore rino, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika kusanganisira dzekutyorwa kodzero dzevanhu dzinosvika chiuru nemazana mapfumbamwe nechimwe kana kuti 1901 dzakaitika munyika. Gwaro rakaburitswa nezuro nesangano iri rinoti kunyange hazvo izvi zvisingashamisi, mhirizhonga yakaitika kumbare muHarare nekudunhu reMatabeleland South pamwe nemashoko ekukurudzira ruvengo nemhirizhonga anonzi akataurwa kumberengwa zviitiko zvinovhundutsa. Gwaro iri rinoti mhirizhonga iyi yaiitwa nenhengo dzebato riri kutonga rezanu-PF yakanangana nenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zimbabwe Human Rights NGO Forum iri kushorawo mapurisa nemabatiro ayakaita aakaita nyaya yemhirizhonga kumbare richiti akangosunga nhengo dzebato reCC chete achisiya dzezanu-PF. Sangano iri rinoti kuti sarudzo dzegore rinouya dziitwe dzakachena uye murunyararo, panofanirwa kutorwa matanho ekugadzirisa kupesana kuri munyika mune zvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo takundikana kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyate. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu-PF vagadzira chirumhanzu pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoti kudii nekupomerwa kuri kuitwa zanu-PF munyaya dzemhirizhonga idzi.
Ndinotindanga nomubvunzo wamabvunza, but hamei nekuti tsvagiridzo dzavo idzodzo vanodziwana kupi, dziri bhegi nei nei, kana kuti kufungidzirawo kwavo, kana kuti kuda chiprofita, ipapo hangu handingakwanisi kuzvitipindira nazvo. Dambudziko ratinaro muno muZimbabwe nderokuti ivava ava vanoti ndivezvamahuman rights, handizi kuti mahuman rights ayaya ambozonyanya kutapira zvakadini muno muZimbabwe zvokuti ukaona nguo yakutaura nezvamahuman rights. Mahuman rights ani? Avanhu vatema here? Avarungu here? Nokuti mahuman rights violations avanotaura, vanongotaura mahuman rights violations akanangana nezvematongerwo enyika. Asi tikatarisa zanu-PF yacho ndiyo yakarwira nyika ino, saka yairwa mahuman rights anani? zanu-PF yapokana nenyika dzokumadokero, yakunzi zanu-PF yacho ndiyo inotyora mahuman rights. Saka takutopererwa kuti nyaya chaiyo chaiyo ndeipi?
Vamagu, munotiwo negwaro raburitswa irori neZimbabwe Human Rights NGO Forum ravari kuti mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakakwira munyika ichikonzerwa nebato rezanu-PF?
Hachisi chinhu chitsva uye hachisi chinhu chinoshamisa. Magwara ayo agara achingobuda pano nepapo, zvikuru sei kana tichiita sarudzo. Saka chinhu chikuru chandingada kutaura ndechekuti nyika yedu yeZimbabwe haisati yapora kubva pamavanga ehondo yechimburenga yatinoti Liberation War. Ndosaka pese patinoda kuita sarudzo panova nemhirizhonga mumacommunities. Asi mukazvitarisa, maZimbabweans havasi vanhu vemhirizhonga. Ndosaka muchiona kuti pasina maelections haufambi kuona vanhu vachipondana mavillage. Zvoreva kuti panotanga nhau dzemhirizhonga idzi, pane vanofuridzira mhepo iyoyo yekuti chiro vaivani. Saka ini ndozvitarisa kuti zvinobveti zvinhu izvi? Zvinobva pakuti kubva zvatakawana kuzvitonga kuziri, bato rezanu-PF rine belief kana kuti mafungiro ekuti ndiro rakaunza nyika, nekudaro harifaniri kuti rikwikwidzwe mune zvematongerwo enyika kana kuti ritorerwe simba nerimwe bato. Saka ini ndinofunga kuti tirege kuramba tichideura ropa risina mhaka. Zimbabwe inofanira kuti tiite hurukuro, internal dialogue.
Regai tinzwe kuna vachirumhanzu. Pindurai tinzwe vachirumhanzu.
Vamaguhu vataura zvakanaka kuti zvagara zvichingonyorwa kuti muZimbabwe kana vachitaura zvepolitics ndopanosimudzwa nyaya yamazimugari. President E.D. Mnangagwa vakataura pakongresi yapera iyi kuti hatidi mhirizhonga. Zvinhu zviri on record, kukasetewa Reconciliation Commission iripo inoongorora marwadzio anoitwa vanhu. Asi ava vamango vanongoramba vakatsika mafuta okungoti human rights, human rights, human rights. Vamaguzve vataura zvakanaka. Mukada kunyatsokutarisa, tinozoramba tichizvibvunzurudza isusu toga kuti kumahuman rights anongova amapolitical parties here muno muZimbabwe?
kana ari ama political parties anangu ama political parties maviri here inotonga na inokukwidza ine zvino zvinonzi kuna vanhu vakarohwa ukabvunza kunenge chizindire opposition vanorova ndiye avo vari kudini vari kutonga chokwadi chacho chiri papi hapana that kind of evidence.
Regai tichipeta chirongwa ndoisa mbvunzo upesera kuna vamaguhu zvii zvamungakurudzira kuti zvingaitwa kuti pagadziriswe ipapo
ndokumwe chinhu chikuru chiri kudiwa ileadership vamunangagwa vanofanira kuti varatidze utungamiri panguva yakadai nekuti kupokana kwevanhu mumacommunities iko zvinoizvi kwasvika imwe level itsva yandisati ndaona.
Vachiri mumanzu, shoko renyu rekupedzisira, zvingagadziriswa sei?
Hapana mhirizhonga inombozoitika nekuti mukuru wenyika akatarwa kuti hatidi mhirizhonga. Saka kana mukuru wenyika achiti hatidi mhirizhonga, anenge aita mhirizhonga uchafunga. And then matanho ezvemakosi matare voongorora kuti chii chiri kuitika. Handifungi kana kuti baba vachinge vataura pane munhu anozvibuda oda kuita nezvizvi. Hakuna zvinhu zvakataura.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF vagadzira chiri mumhanzu. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Kambo Masanga kubva kuna Nice Boy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi vateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk. Nhasi tichitarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi tiri kuziya nyaya yemhirizhonga mudzimba. Vamwe varume kumateveleland South vachiti madzimai ari kuvambunyikidza, uye tichaziyawo nyaya yekuchengetedza kodzero dzevana ava vanonzi vari kushungurudzwawo zvakanyanya mudzimba. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisei WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Kutongwa kwemutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party, vakanyenzura Parere, vakasungwa muna Chikunguru vachiratidzira muHarare, kotadza kuenderera mberi nhasi sezvanga zvakatarisirwa sezvo mutongi asina kuenda kudare. Sangano rinoona nezvekodzero dzevana reshamwari yemwanasikana rinoti hurumende inofanira kuona kuti mitemo yadzika yekutevedzerwa sezvo vana vakawanda vari kubatwa chibharo nekushungurudzwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiya mina Gaino Gumede Saidi.